Manera kana kamuriye Zimbabwe ino Studio 7
tichitetenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare Manera anhasi uri musi wechina mbudzi 7 2019. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemire ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Vakangotipa chete mari dzedu toinzi hakuna kuenda orara mutibude ndoenda kuti nevana kwandinoenda ndoenda kuti izvezvi ndiri kubuda pazhe tiri kurara padzapa nhasi nevana tose takatowanda mune vanhu vakabuda vari kubudiswa muzimba.
Mhuri dzinodarika makumi maviri dzinoburitswa mudzimba nechikonzi kumasvingo.
Hanzi musamiskote bhaibheri muchiti hanzi tisafukure hapwa madzimai epostori tumudzai hapwa taurai kuti tiri kurohwa mudzimba umu nekuti amai vakarohwa kana vatova nebvisa nesuti kumwana mwana akutotya mai vake.
Makereke okurudzirwa kuti abude pachena achishora zvikuru mhirizhonga inoitika mudzimba. Mhuka dzakawanda dzopera kufa nekuda kwekushaya mvura nechikafu. Iyi ndiyo mumwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mhuri makumi maviri dzasara dzisina pekugara mushure mekubudiswa pamwe nezvinhu zvadzo mudzimba dzadzanga dzichigara pamugodhi weGetsmine kumasvingo. Gandri Maramba anotipa nyaya iyi.
Chikonzi chedare redzimhosva rekumasvingo chaenda nemapurisa anga akapakatira zvombo nokubuditsa midziyo pamwe nevanhu mudzimba dzavanga vachigara kwoupenyu hwavo hwese. Chikonzi ichi chatandisa mutongo wekuti vanhu vabudise sezvo kambani yeGetsmine yakatikisira dzimba kuGreat Zimbabwe University. Vagari vataura neStudio 7 vanoti vave kutogara panze nemhuri dzavo nekuti havana kwekuenda. Vamwe vaimbova vashandi pamugodhi uyu vanoti vanasekuru vavo nevabereki vavo vakabva kunyika dzakaita seMalawi neZambia vachizoshandira muZimbabwe nyika isati yaona kuzvitonga kuzere. Amai Emily Bitu avo vanogara musha wechemberi kuGetsmine vanoti varwadziwa nekubudiswa nechitsimba mumba mavo.
Emily Bitu ndiobudiswa pani pamwe chete nevana hanzi budai muzimba togobuda toenda kupi Great Zimbabwe ndiri kukonzeresa iyi kuti tibude muno vari kuti vakatengesa ivo havana kutengesa isiri kuda mari dzevarume vedu dzavakashandira handiti hasina zvinhu zvavo vakangotipa chete mari dzedu toinzi hakuna kuenda orara mutibude ndoenda kupi nevana kwandinoenda ndoenda kupi izvezvi ndiri kubuda pazhe tiri kurara padzapa nhasi nevana tose takatowanda mune vanhu vakabuda vari kubudiswa muzimba.
Vagari ava vanoti vave kutyira upenyu hwavo nevana vavo nekuti vachange vachigara pamhene zvichaita kuti vave munjodzi yekubata zvirwere apo nyika yakatarisana nemwaka wokunaya kwemvura. Amai Slengani Batai vemusha wetemeriya vanoti ivo havana kwekuenda nekudaro vanoshaya kuti voita sei nevanavo pamwe nevazukuru.
Wandita kuti ndichatongovata pavaisa nhumbi dzangu chata takagarira hapana munhu akamboremba kubuda mumba futi takati tiri kuda mari dzedu dzakashandwa nevarume vedu ivo vari kuita zvechisimba zvongoburisa vanhu vasina kuvapa mari kuipa kwacho anotori pensheni yawakatosevha 35 years ari pano pamai saka nhasi akungonzi abuda achiita semusoja ari paparedhi asina chaanacho simba dzanga dzava dzeda futi mapepa vanga vakaaviga vemaini vasingadi kuvaburisa pachena.
Vamwe vana vataura neStudio 7 vanoti vakazvarirwa pamugodhi uyu wakavharwa mushure mekunge vaimbova muridzi wayo vamutumwa Mawere vatosorana nehurumende yatungamirwa nemushaka wabvuwa Robert Mugabe. Mumwe mugari vaWellington Mawarire vanoti dzimba dzakange dzapiwa vabereki vavo vamwe vakashanda kwemakore anodarika makumi matatu sepenjeni sezvo pakavharwa kambani iyi vashandi havana chavakawana.
Ndinga vakurira munomu vabereki vedu ndo vakatotibereka vakava vakubiswa mudzimba yedzemaini zvekuti kubudisa kwakuita zvozvedua hauna kwatotoinda tidongovata pazhi nevabereki vedu havana kwatotombonanga isi magara edu akasevenza mumaini 35 years vanaa mari vakapuwa asi vatonzibudai mumba mupinzo munhu wegz hakuna kwatotoinda tidongorovata pazhi nhasi.
vagari ava vakaendeswa kudare redzimhosva mushure mekunge varamba kubuda mudzimba idzi vakanzi nedare madzidziti vabude asi gweta riri kuvamiririra vakoreni maboke vanoti chikonzi chaita zviri pamutemo sezvo vakapikisa mutongo wedare repasi kuhigh court iyo isati yatura mutongo wayo pagakava iri
takaenda kucourt ndobva nyaya yevagari vemumashava yaramba kubuda zvakanaka court ikaauthorisa kuti vanhu vadzingwe mudzimba then ndobva taapila kuhigh court saka apiwa tikaita kuhigh court yakamira isati yanzwikwa saka zviri kutishamisa kuva kuti vagari vabviswa imamo sei nekuti pane nyaya ichiri kuhigh court isati yapera kunzwikwa kwayo
vamaboke vati vari mudishi rekugadzira magwaro ekuendesa kuhigh court vachikumbira kuti dare rimise kuburitswa kuri kuitwa vagari ava mudzimba dzavari kugara kudzamara dare rapedza kutonga nyaya iyi vanoona nezvekufambisa kwemashoko vagere zimbabwe university vaanderson chipatiso vati varidzi vemugodhi ndivo vakaita kuti vanhu vabudiswe mudzimba idzi kwete chikoro chavo
vabudisa vanhu mudzimba imaini mushure mekunge yunivhesiti yatenga dzimba idzi makore mashanu apfuura yunivhesiti haina wairi kuitira utsinya asi kuti iri kungopiwa nzvimbo yayakatenga kubva kumai zvinova zvinoita kuti yunivhesiti ikwanise kuchengetedza vadzidzi nevashandi vayo pamwe chete uye zvisina njodzi
studio 7 yakundikana kubata vari kufambisa basa kugas mine iyo ine nzwi iri mumaoko ehurumende pari zvino vagari vanosvika zana vari kutarisirwa kubudiswa mudzimba dzavo sezvo chikonzi change chichiri mubishi rekubudisa vanhu mudzimba ndakamirira studio 7 masvingo ndini Gandri Maramba
vezvitendero zvakasiyana-siyana vabatana pasi pemubatanidzwa weGender and Faith Network mukurwisa dambudziko remhirizhonga iro vanoti ratekeshera zvakanyanya munyika Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera
vedzisvondava vaparura chirongwa chinonzi Speak Out icho vari kukurudzira vese vanosangana nemhirizhonga kuti vabude pachena vachitaura zvavari kusangana nazvo chirongwa ichi chine chinangwa chekupedza mhirizhonga vedzisvondava vanoti vanhu vakabuda pachena kana vashungurudzwa zvinobatsira mukuwana ruzivo rwekuti vonangepi kwavanganobetserwa mumwe mudzimai abva kuchechi Johan Masowe echishanu amai Charity Kagore vakurudzira kunyanya madzimai echipostori kuti abude pachena kana ashungurudzwa amai Kagore vati muchechi yavo madzimai mazhinji anoshungurudzwa ataure
hanzi musamiskote bhaibheri muchiti hanzi tisafukure hapwa madzimai echipostori sumudzai hapwa taurai kuti tiri kurohwa mudzimba umu nekuti amai vakarohwa kana vatova nebhika netsvuti kumwana mwana akutotya mai vake iwo because unenge wakutoshungurudzwa nababa saka kumwana uku hausisiri good kumwana because mwana akutotya because wangu vaviolence wosababa zvaungokuita saka please madzimai madzimai ndapota madzimai echipostori taurai chokwadi musareurepfungwa nendangariro taurai kuti tiri kurohwa
mumwe mudzimai amai Grace Chigoche vakurudzira vedzisvondo kuti vabatsire kuti vanhu vataure zvavanosangana nazvo amai Chigoche avo vanoti vakashungurudzwa kwemakore mashanu vasina kwavanomhanara vati pavaienda kuchechi vaingonzi namata izvo vaiti zvaisavabetsera padambudziko ravai vakatarisana naro
kumachechi actually handina unyanywana rubatsira rwakandibatsira only because ukaenda kana kuri kuvafundisi unongonzi ndatina machechi vachiaplya nyaya yeumwari nepamwe paisingati namachai ndozvinoita mumba dzokerai munogara mumba nemurume chichi handina unyanywana rubatsiro rwandaitarisira kumachechi
mutauriri wesangano rezimbabwe council of churches reverend kenneth mutata vati makereke ari kushushikana zvikuru nekukwira kwenyaya dzemhirizhonga mudzimba vamutata vati zvinosuwisa ndezvekuti zvoita sekuti vanhu vava kutojairira nyaya yemhirizhonga iri munyika izvo vanoti zvasimudza vedzisvondo kuti vataure pamusoro pedambudziko iri
pane kubuda nhau dzakawanda dziri kutaridza nhoro kutambudzika kuri kuitika nokushungurudzika kuri kuitika zvikuru kuvasikana nemadzimai atiri kuona ari kubva mumisha namamwe ari kubva mumaorganizations akasiyana-siyana patiri kunzwa kuti macases egender based violence kana kushungurudzwa kunenge kwa kwirira zvikurusa. Saka semakereke tati timutse pfungwa dzavanhu vakawanda kuti tingabatsira sei kuti tipedze dambudziko rapinda munyika.
Vamutata vatiwo chirongwa ichi chichaona vafundisi vachidzidziswa kuti vangarwise sei dambudziko remhirizhonga.
Namo hurunde yekuti chero vafundisiwa havana matools akakwana yekuti vanodila sei nenyaya ye violence. Nenyaya yekuti vafundisi vanoshanda mu environment ye culture kana kuti yetsika dziripo. Saka vanenge vachizova kuti mukati metsika kunonzi chakafugidza dzimba matenga. Saka nevafundisi vanopedzera vangofunga kuti zvino kana pane nyaya yakadai yaitika hachigoni kuti chikurudzire vanhu kuti ibude pachena. Saka vanotsvaga nzira yekuti ingavharidzigwa sei. Asi chatiri kuita nechirongwa ichi kubatsira vafundisi kuti pane nzira dzakawanda dzingagadziriswa nyaya iyi. Ichekutanga kupa counseling kumunhu anenge auya kana kuti kunyaradza munhu anenge auya ane dambudziko.
Sangano reUnited Nations Population Fund rinoti muZimbabwe munhu mumwe chete pavakadzi vatatu vari pakati pemakore 15 nemakumana nemapfumbamwe anosangana nemhirizhonga muupenyu hwake. Sangano iri rinotiwo mukadzi mumwe chete pavana vane makore mamweyo anosangana nemhirizhonga yepabonde. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.
Bazi rinoona nezvemhuka dzesango reZimbabwe National Parks and Wildlife Management Authority rinoti vanhu 33 vakaurayiwa nemhuka dzesango gore rino sezvo mhuka dzakawanda dziri kutiza munzvimbo madzinogara nepamusana penzara yakonzerwa nekusanaya kwemvura dzichienda kumisha yevanhu. Nzou dzinodarika 105 dzafavo, uye mhuka dzinosanganisira mbizi, mara, mvuu neshiri dziri kufa nekuda kwekushaya mvura nechikafu. Dambudziko iri rinonzi ranyanya kupararira munzvimbo yemana pools pedyo nemuganhu wezambia nechekumaodzanyemba kwenyika uye kuhwange National Park. Nzara iyi yave kumanikidza vezimparks kuti vachere zvibhorani nekutsvaga chikafu chekupa mhuka dzemusango idzi. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata mutauriri wezimparks vatinashe Farao kuti tinzwe zviri kuitika.
Dambudziko rekushayikwa kwemvura nenyaya yekuchinja kwemamiriro ekunze idambudziko rakakura, nekuti mhuka dziri kufa ende hadzisi mhuka nzou chete dziri kufa. Pane dzimwe mhuka diki dziri kufa. Pari zvino tashayikirwa nenzou dzinosvika 105 mumapaki medu kana kuti munochengeterwa mhuka, nenyaya yekuti munenge musina mvura, munenge musina chikafu. Mhuka idzi dzakupedzisira dzaakufamba kubva kwadzinochengetwa kumagame park dzaakupinda mumisha munogara vanhu. Zvinopedzisira zvakuita kuti vanhu vaakutsikwa, vanhu vaakukuwadzwa, vamwe vachiremadzwa, dzaakumwa futi mvura inofanira kunge ichimwiwa nezvipfuwo zvepamusha kana kuti mhuka dzinochengetwa dzakaita semombe nembudzi. Kutaura futi kwatiri kuita izvozvi tarasikirwa neupenyu hwevanhu vangasvika iwo 33 kubva gore rechitanga, ende vakawanda vacho vari kushayikirwa nekunge mushure mekunge vatsikwa nenzou kana uchinge wakuwadzwa nenzou, nekuti nzou padzinenge dzichibuda kwadzinochengetwa dzakunotsvaga mvura munogara vanhu. Vanhu vanenge vakuda kuedza kuti vadzinganise nzou vachichengetedzawo chikafu chavo kana kuti zvavanenge vachirima nemvura dzavanenge vachida kuti mombe dzavo dzikwanise kumwa. Zvinopedzisira vanhu vaakutsikwa nekukuwadzwa.
Tichitarisawo dambudziko rekuti hamukwanise kutengesa nyanga dzenzou kana kuti dzimwe mhuka idzi dzinge dzichiurayiwa, pane rumwe rubatsiro rwamuri kuwana here kuti muchengetedze mhuka dzacho dziripo idzi?
Tine vanhu vamwe vatinoseenza navo vatingatiwo maNGO, asi vakawanda sekusemenza niso vhiki rapera takanyorerana chibvumirano neveAfrican Parks chekuti tikwanise kuona tese kuchengetedza mhuka kumatsadona National Park. Tine vamwe futi vatakasainana navo chibvumirano chekuti tikwanise kuchengetedza ikoko kuhwange kwatiri kutaura nezvakoko, kuti tikwanise kuona kuti vagari vekunogara mhuka vangawana sei chouviri mushure mekunge muine mhuka idzi, kana kuti matambudziko atinosangana navo mukuchengetedza mhuka akaita sekuvhimwa kwemhuka zvisiri pamutemo yatingatiyo poaching, vanochengetedza vacho vanoda kunge vakadzidziswa, vanodawo chouiri, vanoda mayuni, vanoda zvokufeka nezvekudya. Tenge tichidawo motikari, mishina yechizvino zvino kuitira kuti kwanise kuchengetedza mhuka idzi. Ndo zvimwe zvimigomerano zviri kuitwa neanotungamira bazi rezvekuchengetedza kwemhuka vafuto nemangwani.
Mutauriri weZimparks vatinashe Farao vachitaura vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Chipanga mazano munyaya dzekunze kwenyika chemutaudziri wemutungamiri weAmerica vaMike Pence, icho chakanzwa mutungamiri weAmerica vaDonald Trump vachiudza mutungamiri weUkraine vaVolodymyr Zelensky kuti vatange urongwa hwekuferefeta kuitira kuti zvinhu zvinakire vaTrump munyaya dzematongerwo enyika. Chiri kupa umbowo pamberi pekomiti iri kunzwa kana vaTrump vakatyora mitemo yenyika. Amai Jennifer Williams vari kupa umbowo hwavo asi husingaburitswe pachena. Urongwa hwechikwata chemutambo weragbi muSouth Africa hwekupinda muvanhu zvichitevera kutora kwachakaita mukombe we-2019 Rugby World Cup vatanga nhasi nekupinda musha unogara veruzhinji weSoweto uyo waimbovenga chikwata cheSpringboks. Vanhu veMauritius vari kuvhota musarudzo yekutanga mushure mekunge mutungamiri wehurumende yenyika iyi vaPravind Jugnauth vagadzwa pachigaro ichi zvichitevera kusiya basa kwakaita baba vavo muna 2017. Makateerera kuStudio 7, tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Mubatanidzwa wemapato ari munhaurirano nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa wePolitical Actors Dialogue kana kuti POLAD unonzi wakasunga kuti uite nhaurirano nemasangano eUnited Nations, International Monetary Fund, World Bank, pamwe nemamwe vane chekuita nezvirango zvinonzi zvakatemerwa vamwe vakuru muhurumende, pamwe nemakambani anotyidzana nehurumende nevekumadokera. POLAD yakabuda nechisungo ichi kumusangano wayo wemazuva maviri wakapera nezuro waiitwa kunyanga, apo vatungamiri vemamwe mapato anopikisa vakakwikwidza musarudzo dzegore rapera vari mubatanidzwa uyu vakazivisa kuti zvirango izvi zviri kurwadzisa vana veZimbabwe. Mapato aya anoti zvirango izvi zviri kutadzisa kuti nyika iende mberi nekuda kwekunyimwa zvikwerete nemasangano akaita seIMF neWorld Bank. POLAD ine mapato gumi nemanomwe ayo ari kutsigirana nezanupf panyaya yezvirango iyi. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata mutauriri werimwe remapato ari muPOLAD reNational Constitutional Assembly kana kuti NCA vamadhoc Chivasa, pamwe nevanoona nezvekufambiswa kwezvirongwa musangano reZimbabwe Network for Social Justice uye vachiongorora zvematongerwo enyika vatendai Ruben Mbofana. Tatanga nekubvunza vachivasa nezvedanho remubatanidzwa wavo uyu.
Chekutanga nechekuti isusu seNCA hatisusu tinotaurira takamirira POLAD, asi kuti ndiri kutaura nepolitical party iri part of POLAD iyoyo. So nyaya yezvirango ndeyekuti tiri kuona isusu sevana veZimbabwe tisingatombotarisi zvekuti tiri maboka ezvemapolitical parties akasiyana. Tiri kuona kuti nyaya yezvirango yakashatira nyika. Zvirango zvakatemerwa Zimbabwe zveupfumi ndizvo zvimwe zviri kuramba zvichinetsa kuti nyika inge ichinetseka nenyaya dzine chekuita nezveikonomis. Tatingangoti maonero ekupolad ndeyekuti kana zvirango izvi zvikabviswa zvinogona kubatsirawo hurumende iripo yezanupf kuti kana kuri kuti vachitadza ngavangotadza sematadziro avo vasina chimwe chikonzero chavanopa kuti vatikwanza. Aiwa, inyaya yezvirango kana uchi, saka donzo ripo ndiri kuti tinongoti aiwa, ngatibatsirei hurumende iripo kuti kana vane urongwa hwavana husakanganiswa nenyaya yekuti pane zvirango zvakatemerwa Zimbabwe.
Vambofana maonero enyuwo padanho remubatanidzwa wePOLAD panyaya yezvirango.
Naite henyu akandimiri, ndinopokana nezviri kuitwa nePOLAD sezvo vari vanhu vari kutiwo ndeveopposition kana kuti vari kupokana nehurumende chekutanga vanofa kunzwisisa ndofuma vanotonzwisisa kuti zvirango izvi sekuona kweruzhinji hazvina kutemerwa nyika kuti upfumi hwedu hunobatwa batwa. Ndinototenda kuti mpona dzimomo mune mamapato vaitombowirirana nazvo 2001-2002 vana Zidirewo kusvika gore rapera. Ndopatakazoona vamwe vaakuti tendeku vaakuti aiwa zvirango taakuwirirana nezano PF kuti izvi zvakatemerwa nyika yese kwete vanhu 141 yezvino 142. Saka ndoshaya kuti makore esaya vanga vasingazvizivi here vanhu vakadzidza kudaro. Saka ndinoona inini kuti panenge pane kupikisana kwenjere umo kuti vanhu vari kutora divi rekuti zvirango izvi zvikatemerwa nyika kwava kungoda kusapotana nepati iri kutonga nezvimwewo zvinangwa zvatisingazivi isu zvisinei nezvirango zviri kutaurwa izvi. Tarwa nekunyepirana vakandimiri.
Tinzwe kuna vachivatsa vachivatsa.
Zvokuti Zimbabwe iri kupuhwa zvirango zveupfumi zvinhu zviri pachena zvinhu zvizikana. Ndosaka titaura kuti sehurumende iripo haikwanisi kunge ichiikwa saenda kuna IMF nana World Bank ichipuhwa mari, asi dzimwe nyika dzese dzokwanisa ita izvozvo. Inyaya yechi yezvirango izvozvo then nyaya yavari kutaura ndofunga ndonyaya yandagara nichitaura kakuti isusu seopposition hazvina kutonakira isusu kuti masanctions ayaramba aripo nekuti hurumende iripo yezanu PF sezvavari kutaura izvo kuti inoramba ichitaura dai vachiri kuita kuti vatadze inyaya yezvirango izvozvo. Saka kana zvakadaro kazvirango zvacho izvi zvinoreva kuti hazvina zvazviri kubatsira nokuti dai pane zvazaibatsira pa17 yezidzatemwa nezvirango izvi zveupfumi tingadeka taona progress yacho. Saka chatinokurudzira isusu sebato reNCA nechekuti kana munhu ari mwana weZimbabwe wakazarirwa muZimbabwe zvinhu zvichinetsa urimo muZimbabwe imomo zvinhu zvei zvakatsata kuti uti kwanzi aiwa masanctions iwaya ngaaramba aripo
vambofana. Chii chinganetsa kungoti zvirango zvingobviswa posiwa ZANU PF iri pachena?
Ini pandiri pano handisi kuti masanctions ngaaramba aripo asi tandinopokana nacho ndechekuti ngatitiregai kuisa mberi masanctions sewo ari kukonzera kutambura kwatiri kuita muZimbabwe. Inini kwedza mashefu abvumidzwa kuenda kuBritain kana arambidzwa inini kwandiri handinei nazvo. Asi pandine nyaya napo ndepekuti ngaatirega kuhwandiwa nawo hurumende yorega kuhwanda kutadza kwayo ichihwanda sure kwemasanctions.
Vachivasa, pane vamwe vari kuti mubatanidzwa wePollard kutungana kwembudzi hapana chinobuda, vachiti mapato ose arimo haana chaakakohwa pasarudzo, saka haana chaanozombotaura chinganzwi.
Aiwa, ndofunga kuti nyaya iripo ndeyekuti vanhu avavo havasi kunzwisisa kuti Pollard yacho inoita zvechii, kunyange kana tikateerera zvavanga vachitaura izvi. Pollard haisi yekuti kwanzi vanhu vashe masimba ehurumende kuti ZANU-PF simba yakawanda kusarudzo nemamwe mapolitical parties. Asi takaona iri pfungwa yakanaka kuti hazvisa zvamboitika izvo kuti munhu anenge ahwina kuti aiwa kana imi mune pfungwa dzenyu huya wanadzo mudi Mr. Patebo. Saka isusu kana tine zvatiofunga zvatoda kuti zvichinjwe izvezvi zvataiva nazvo mumanifesto medu seNCA hapani takashata ka kuti tikazvitaurawo kakuri kuti zvikatorwa nehurumende iripo zvikashandiswa kana zvakanakira munhu wese zvinhu zvatinozongofarawo nazvo seNCA.
Vanga vari mutauriri werimwe remapato ari muPollard reNCA vamadhoki Chivasa pamwe nevanoongorora zvekufambiswa kwezvirongwa musangano reZimbabwe Network for Social Justice uye vachiongorora zvematongerwo enyika vatendai Ruben Mbofana vari muHarare neStudio 7. Gwaro richangobva mukuburiswa nebazi reZimstats rinoratidza kuti uwandu hwevanhu munyika huchakwira kusvika pamamiriyoni 21 nechidimbu muna 2032 uyewo vanhu vachange vave kurarama kwenguva yakareba panguva iyi kudarika pari zvino. Godwin Mangudla anotipa nyaya inotevera.
Gwaro reupdated 2012 population census projections rinoratidza kuti varume vachange vave kurarama kwemakore 56 muna 2032 kubva pamakore 57 muna 2012. Vanhukadziwo vanenge vave kurarama kusvika pamakore 84 panguva imwe cheteyo kubva pamakore 65 muna 2012. Mukuru weZimstats vataguma mahonde vaudza Studio 7 kuti izvi zvinoratidza kuti vanhu vanenge vave kugara zvakanaka.
Ezvinezvi population yeZimbabwe iri kuonekwa ichiwanda ndo chekutanga. Chechipiri, life expectancy iri kuonekwa kuti ichiincrease. Saka zvinoreva kuti patinosvika muna 2032 life expectancy yedu inenge yatikwirei dani muna 2012. Saka zviri kungoda kuratidza kuti tikutarisira kuti ugaro unenge hwaanani, utano unenge hwaanani, vanhu vachirarama nguva yakati rebei.
Vamahonde vanotiwo madzimai achange ari kutarisirwa kuita vana vashoma muna 2032 pane vavari kuita pari zvino.
Kana tichiti fertility rate iri 4.something tikureva kuti munhukadzi anotarisirwa kunga zvara on average vana vangani paperiod yaanokwanisa kuzvara vana. Saka izvo zvinhu zvinongoratidza kazhinji zvinhu zvatinoassociata nedevelopment, zvinoassociatwa nekudzidza kumadzimai, zvinoassociatwa nefamily planning programs dzakasimba sedziri muno. Saka zvinoratidza kuti ipapo nonga pari kufamba zvakanaka.
Zvimwe zviri mugwaro iri ndezvekuti vanhu vakawanda muZimbabwe vanenge vakwegura, uye uwandu hwevana vane makore ari pasi pegumi nemana hunenge hwaderera zvakanyanya. Vamahonde vatiwo gadziriro dzekuverengwa kwevanhu muna 2022 dziri kufamba zvakanaka, uye bazi ravo riri kuwana rutsigiro kubva kuhurumende. Asi vamwe vanongorora nyaya dzeupfumi vamulindelwa Manuchana vanoti havabvumirani neZimstats kuti vanhu vachararama kwenguva yakareba nekuti vanenge vave kugara zvakanaka.
Zvinhu hazvina kumira zvakanaka, sokuti upenyu hwemunhu makore ake awedzere kana kuti awande zvinenge zvichidawo zvinhu zvakagadzikana. Asi zvatiri kuonawo munyika yeZimbabwe pari zvino, zvinhu zvakashata, zvinhu zvakaminama. So handiofungi kuti zvine chokwadi mukati kuti makore ekurarama kwevanhu vemuZimbabwe awedzera kudarika paanga ari pekutanga. Ndofunga hazvienderani nezviri kuitika munyika yeZimbabwe.
ZimStats inoverenga vanhu pamakore gumi ega ega, uye pakapedzisira kuverengwa vanhu muna 2012 munyika maive nevanhu mamiriyoni gumi nematatu nechidimbu. Pari zvino zvinofungidzirwa kuti munyika mune vanhu vanodarika mamiriyoni gumi nemashanu. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangucha.
Yashika nguye kuti timbonzwa zviri kuitika pasocial media.
Pachirongwa cheLet's Talk ngatikurukurei paFacebook page yedu yeVOA Shona. Nasi tanga tiri kutarisa mamiriro akaita zvinhu munyika. Tanga tichitarisa kuti zvii zvingaitwe kuti zvinhu zvisanduke pari zvino.
Dai maiwana mukana asisi Shamiso wekuti mugadzirise zvinhu semudzimai wechidiki, zvii zvamaigadzirisa kumusha?
Ini ndaiwana mukana chokutanga ndaive ndiri munhu ane chiti kuvanhu, ndorega kuva munhu anokara, nekuti munhu akakara hambofungi vamwe vanhu. Ndai ndisisa vanhu zvikuru, ndaisa vanhu mberi, dai ndakuwana mukana wokuita purezidhendi kana kuti wokungoitawo kamwe kachinzuro. Ndaidzidzisa vanhu, ndichishanda pamwe nevanhu ndichinzwa zvido zvevamwe vanhu, laiti yotoendera mberi.
Asi zviri nyore here sister, tichiona kuti kutonga nyika kunotinetseika uku, zviri nyore here?
Zvinenge zviri nyore nekuti mari iri kupinda munyika mangu handiti. Forexample, matogeti anenge achindipa mari, mabhodha wo vamwe vachibhadhara zvinenge zvichibhadharwa pazimura, ndichiti mari ichipinda. Saka ndei ndichifunga kuti zviri nyore.
Ndii Stephen Morisi muHarare. Harare kuri nani, hamene kuri seikoko?
Aiwa kuri wadi. Ko kupisa kwapera here?
Zuva ranhasi kamboti pisei usika pamasikati pakuma33 kwakutonhoria kune tumakore kore, zvatiza kuti kuri kuomba makore emvura.
Aiwa taurai tinzwe pfungwa dzenyu, kwakamira sei?
Arizine kuZimbabwe hakuna kumbomira zvakanaka, upenyu hwedu hunoramba huchingooma nguva nenguva. Zvatasiya nhasi zviri hazvisiyo zvinofuma zviri mangwana, kunofuma zvakatowedzera. Chire chedu tangokumbiro nekuchema kuhurumende dai angotigadzirisiro zviri besico zvinoita kuti munhu akwanise kurarama zuva nezuva, nokuti zvati kuchemera hatisi kumbochemera zvinhu zvakawanda kuti tipire tege tiite sei, asi pei tichimbochemera zvinhu zvokuti tikwanise kuwanawo chikafu kupanisa kutenga nhumbi dzekupfeka vanhu vachienda chikoro kuzvipatara vichibatsirwa zvakanaka ndoupenyu hwatinongoda chete nekupekugara pakanaka nemvura yakachena ndozvatochemera sasi kunetsa kunoku iniri chinhu chandaita nga nacho kusindira ndechekuti ndaiita kuti US dollar itange kushanda munhu wese akwanise kuriwana nokunzwa zvichemo zvevanhu ndainyanyoteerera zvine zvichichema nevanhu ndozvondogadzirisa
inii ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington
neni Jonga Kandemiri ndokusiyemi na Chris Gande.
So we see card descend about VOA in the belly. Amachono zisobo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Alingali tshona njani sibuka indaba olambulela emsakazweni weStudio 7 ngolwesine mhla ka 6 lwezi 2019 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje.
Yikho libona nje namhlanje umhlangano wesiphuma kuwe nezinye zezindlela ukuthi singenza njani ukuwalondoloza njalo lokuthola ama-solutions okuthi angafika njani singabe lodubo lwamanzi ngeminyaka elandela.
I-council yakoBulawayo yazise ukuba isizaqala njalo uhlelo lokuhambisa amanzi athwala ingcekeza ngesikhathi esifanayo ukuze impompi ezithwala lawo manzi zingadubuki.
Indwendwe zezimota ulokhu zibona lapho eyake izwakale umkhosi ugarashini indeni lamafutha indwendwe lokhu ziqhubekela zisiya phambili abakhona silukuze kube late izinto okungama-ekho yathola izimota lokhu ezilayinile so akukabi lotshintsho lokhu siya phambili ehlupha indaba yamafutha.
Umongameli Emmerson Mnangagwa namhlanje uhlangane leziphathamandla zeMozambique eHarare behlaziya udaba lokwengezelelwa kwesilinganiso samafutha ezimota atholwa eZimbabwe avela kulelo lizwe. UZulu uthi impilo iqhubeka isiba lukhuni ngamandla ngenxa yokutshabalala komnotho okuqhubekayo lendlala esiphahile elizweni. Zonke lezi ndaba lezinye ndizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. I-council yedolobho lakoBulawayo yazise ukuba isizaqala njalo uhlelo lokuhambisa amanzi athwala ingcekeza ngesikhathi esifanayo oluthiwa ngesilungu i-flush system ukuze impompi ezithwala lawo manzi ikakhulu aphuma ezambuzini zingadabuki zigcine zibangela ukuqhamuka kwemikhuhlane. U-Anastasia Ndlovu sethulela loludaba ekoBulawayo.
Lumbiko uvezwe ngumanjinela wedolobho lakoBulawayo, umanjinela Mesincube, emhlanganweni ohlanganise abekhansili yaleli dolobho lezakhamizi wokubonisana ngodubo lwamanzi. Umanjinela Ncube uthi ngenyanga edluleyo kube lezehlakalo ezingaba inkulungwane lamakhulu amahlanu 1500 zokudubuka kwempompi ezithwala amanzi angcolileyo ikakhulu aphuma ezambuzini. Ukhansila Mlandu Ncube obemele umeya wedolobho kulo umhlangano ukhuthaze uZulu ukuba alondoloze amanzi njalo aqhubekele phambili ngokuhlanzeka.
Lolu ludubo lobuhlungu sibili ukuthi abantu bakoBulawayo kabalamanzi kungenxa yezizathu ezithize ukwehluleka ukwenza indaba yezambezi pipe legwayishangani demu ngohulumende njalo lo mumo womkhathi njalo lamagetsi kuyasidanisa kodwa siyazama ukukhuthaza izakhamizi ukuthi ziwagcine kuhle. Yikho libona nje namhlanje umhlangano wesiphuma kuwe nezinye zezindlela ukuthi singenza njani ukuwalondoloza njalo lokuthola ama-solutions okuthi angafika njani singabe lodubo lwamanzi ngeminyaka elandela.
Umabhalane wekhansili unkosikazi Sikhanyele Joe uthi idolobho libhekane lodubo lokusilela kwamanzi okudala ukuba uZulu engatholi amanzi malanga onke.
Amanzi khathesi emadametho aselamandla amalutshwane kungakho ke sesi sokumele sivala amanzi okwensuku ezintathu sibe sesivula ezinye isuku ukwenzela ukuthi amanzi la asithathe until isikhathi lapho izulu elizakuna khona. Njalo okunye okusenze kwaze kwaba zinsuku ezintathu yukuthi ukoma lokhu kusithole idamu lethu esijayele ukulisebenzisa ele-Criterion i-Rota Reservoir lilalo liphansi kungenxa yokuthi ukupompa kwethu amanzi kuba kuphazamiswa yikuphela kwamagesi kwesinye isikhathi ngoba loba silawo amalayini awezesi a-dedicated izesi yayisitshela ukuthi ilizwa liselamagesi siriduse sehlise indlela esipompa ngayo ngoba amagesi abe sesilela.
UNkosikazi Joe uchaze ukuba idolobho selisalelwe lamanzi angaba yisilinganiso samachumi amane ekhulwini.
Khathesi amadamu ethu aku-37%. Lobe ku-37% amanzi amaningi abe esensiza. Aphancema kudala woma. Umzingwane lakusasa ungezwa nje kuthiwa sekumile, sokomile. Akuselani uthi emzingwane kusele nje ingosana. So yikho kuyabe sekusehlula ukuthi sibhalanse ukuthi silethe amanzi enelayo ngoba amaphayiphi ethu asuke emadamu wonke lawo.
Okwamanje kulandela ukusilela kwamanzi edolobheni, ikhansili isivalela uzulu amanzi okwamalanga amathathu kumbe adlulayo kusiya ngokuthi kulamandla kagetsi adonsa amanzi esuka emadamu kumbe hashi. Abohlangothi olubona ukuphathisa nxa kuthe kwaqhamuka ingozi yomlilo kumasipala wakoBulawayo sebesehluleka ukuphathisa ngezikhathi zengozi yomlilo ngoba amatanka athwala amanzi lawo ayasilela. Ngimele iStudio 7 yiwoBulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Umongameli Emmerson Mnangagwa ubikwa ehlangane lesiphathamandla sikahulumende weMozambique uMnumzana Calso Mesquita eHarare lamhlanje becubungula udaba lokwengezelela amafutha epetulo avela kulelo lizwe ngendlela yokuqeda uhlupho lokusilela kwawo elizweni. UMnumzana Mesquita othi uthunywe ngumongameli weMozambique uMnumzana Philip Nyusi ubikwa esithi umongameli Mnangagwa wahlangana lomongameli welizwe lakhe emhlanganweni eRussia kanye leBotswana lapho abalolonga lolu daba. EleZimbabwe lithola amafutha afika i-1.6 cubic meters ngomnyaka kwele Mozambique, njalo inani leli likhangelelwe ukukhuphuka liye ku-2 million amafutha la athwalwa zimpompi ezisuka eBeira zisiya eFeruka zicine edolobheni eHarare eMsasa. Ukuze sizwe ukuthi uhlupho lokusilela kwamafutha epetulo luthinta njani umphakathi, usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe loMnumzana Melusi Moyo, isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo abahlali eyeBulawayo Progressive Residents Association.
Isimo samafutha kwelakithi kakukabi nomehluko, akulajintsho olukhona. Indwendwe zezimota ulokhu uzibona lapho eyabe izwakale umkhosi ukuthi garathi ilindeli lamafutha. Indwendwe lokho ziqhubekela zisiya phambili. Zaba khona sifuna ukuze kube late even noma ungama-8 uyathola izimota lokho ezilayinile. So akukabi lotshintsho lokho esiya phambili ehlupha indaba yamafutha. Okunye okukhweza lezi ndwendwe yikuthi ingabuya namhlanje sokulohlupho lokuthi isidula ifuel, asithi buyile namhlanje sokumele ukuthi ngihlale ngilayina ngoba akusavumi ukuthi ngigcwalise imota. Ngizathela mhlawumbe i-5 liter ngihambe ngendlini iphele, sasa ngizwa futhi ukuthi khona sengilayina ngezindlela kokuhlala kusiba lendweni ngoba vele iyashota plus nayibe khona kuyavunyelwa sinukuthi ungathela, but intengo yakhona ayisavumi ukuthi ugcwalise itenki. So abantu sebethela khona okho kuyimbidana nje ukuthi ahambe. Njalo kwamanye amagarashi amaningi badimanda ikheshi, kuyabe kungekho lokho esithi yiswayiphi lani lani. So intengo yamafutha isikhwele okumangalisayo, abantu abaningi abasenelile.
Siyamuzwa njalo uhulumende uthi wenza imizamo eminingi yokuthi engezelele amafutha ezimota lawa elizweni. Ithemba ukuthi inhlelo lezi zizaphumelela yini kube ngcono?
Siyamuzwa sifike uyakhuluma but sesiside isikhathi belokhu bekhuluma kanjalo but kakuthi ngisi isani yokuthi kuzayenzakala lokho ngoba inkulumo eziyabe zikhuluma ngohulumende
ukwafuna ukuthi uzazama lokwehlisa intengo yamafutha, but esithi uyakukhangela uyehlise ngamasensi angangakanani kakukhani lokuthi ngabe yehlisile leyo ntengo. Ngoba ngithe ngithi ngizama ukunanzelela ngabona ngani ilitha iyehle phose i-15 i-20 cents ngangibala imali yakwethu le esithi RTGS.
Lo ngumnumzana Melusi Moyo, isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo abahlali eyebulawayo Progressive Residents Association, ubexoxa ecingweni losithandekile Mhlanga weStudio 7 ekwaBulawayo.
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 4930, 13860, laku 15460 kilohertz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku-internet kukheli yethu ethi www.voaindebele.com.
Ibandla le-MDC lisola ukubuzisiswa kwenziwe umphathintambo we-ofisi kamongameli umnumzana Joram Gumbo phezu kwamacala enkohlakalo ngomvulo i-Commission yeZimbabwe Anti-Corruption Commission kodwa engazabotshwa. UGumbo ubuziswe lugatsha lolu olumethese icala lokungethembeki phezu kokuchaphaza imali edlula izigidi ezingamashumi amathathu i-$337 million. UGumbo kazange avalelwe esitokisini osekudale imibuzo phezu kohlelo lwekhomishini yeZAC ethi ilwisana lenkohlakalo phansi laphezulu. Igqweta likaGumbo umnumzana Selby Wacha ubikwa itshele intatheli zindaba izolo ukuthi uGumbo kazange abotshwe kodwa onozindaba yibo abakhwezele lolu daba. Imizamo yokukhuluma lo Wacha kunye lomgcini sihlalo weZAC unkosikazi Lois Matanda Moyo yehlule ngoba ingcingo zabo bezingaphendulwa. Kodwa senelise ukuxoxa lengcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Efidlela Ncube othi uhulumende ubevele evala amehlo uZulu.
Esikubonayo yikuthi iZANU-PF uhulumende wehlukene phakathi kulalabo abafuna ukuthi kulwe lobusela, kulaba afuna ukugcina ubusela, abobusela abasayibo abalamandla abasanqobayo ngalesi sikhathi. Akukabi namandla esiwabonayo kuZAC, kuZimbabwe Anti-Corruption Commission, kusadlalwa nje okwamanje.
Manje nxa ukhangele ubona labo asebeke babotshwa bakhululwa ngabantu abaseduze lo mnangagwa na kumbe ngabantu abalamandla ukwedlula yena umnangagwa?
Kuhlangene kulabantu abaseduzane laye ngokuba njengomuntu osike ngo-1980 embusweni akungeke umangalise ukuthi uyazana lamasela wona lakhona abuleli lizwe. Kuyazakala umgabe wayekwazi lokho, umhlaba wonke uyakwazi ukuthi phezulu kuhulumende kugcwele amasela. Akukhulunywa yithi nje kuphela abantu kodwa babehlala umgabe njengoba ngisho wayesithi kule-corruption. Umnyango uyakukhuluma umuntu kule-corruption, lathi siyakwazi ukuthi kule-corruption. Okuseleyo ukuthi kubotshwe abantu bathonisiswe iphele i-corruption. Kube sekusiba labanye-ke asebaba lamandla kakhulu okwedlula uhulumende, olokho kuya kulinganiswe njengesawuthi kuthiwe i-state capture. Abantu labana banemali abayibo abasupporta iZANU-PF ngezimali zokukampena, abakwazi ukusekela labo abanamandla ngezimali zokusebenza. Labo bantu sebenamandla okokuthi bayenelise ukuqhubeka betshontsha ngokuba sebekhontrola amapolisa, bakhontrola i-prosecution, bakhontrola i-politics yelizwe, benjalo bengo-businessmen. So zimbili lezi zinto ozibonayo phakathi zisenzakala kuhulumente.
Kulokwehlukana kwembono kubandla leZANU-PF kulalabo abathiwa yi-G40 labela cost, kunga kudlala ndima bani kudaba lona lolo lwenkohlakalo?
Na lukhona kukhona kungenzeka ukuthi abe-G40 laba babekhona belamandla ngalesiya sikhathi babotshwe nje kuyindlela yokubathwalisa nzima esingathi phecelezi i-political persecution. Abantu bakhona bangagwetshwa ngoba phela fika belobufakazi bokuthi laba babotshiweyo kumbe bavela ku-G40 kumbe noma yiphi inhlanga yeZANU-PF balamacala.
Alo-ke ngumnumzana Efidlela Ncube, ingcwethi ecubungula ezombusazwe, bexoxa ecingweni leStudio 7 ekwaBulawayo. Kulive Talk lamhla kuhlelwa sihluzeni bomama sikhangela ubunzima obubhekane labesifazane phakathi komumo wozomnotho ongamanga kuhle. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze selithinte ecingweni lingene lani kuhlelo. Asingakayi esigabeni silandelayo ke sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umongameli Salva Kiir wele South Sudan usevumelane lomkhokheli wabahlamuki uRiek Machar ukuthi baqelise umbuso wabo womanyano okwenyanga ezedlulayo ezintathu i-100 days. Umthethwandaba waphezulu wakwele Israel ugcizelele isinqumo sokuxotshwa kwesiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo oluntu emhlabeni jikelele e-Human Rights Watch u-Omar Shakir wesizalwane seMelika. UZulu uthi impilo iqhubeka isiba lukhuni ngamandla ngenxa yokutshabalala komnotho oqhubekayo lendlala ebhahileyo elizweni. Intengo yokudla lempahla ezitshiyeneyo ikhuphuka amahlayana ezitolo, njalo okwenza umumo ube mubi kakhulu ukuthi abantu bahola imali ephansi ikakhulu abasebenzela uhulumende. Ukuhlaziya lolu daba, uNtungamile Nkomo Studio 7 xoxe lomeli webulilima West ephalidale lephalamende umnumzana Dinga Umuzi Phuthi olilunga lezanu PF, endawonye lelunga leMDC umnumzana Edwin Dlovu onguye osungula lingxoxo.
Umumo osusenzakala eZimbabwe usufana lengubo yana esigugile esidabuka ngapha itirwe ngawuthiwa idosi idabuke ngapha rwe ngapha. Kuyatshengisela ukuthi uhulumende wezanu PF uhulumende kamnankagwa usehlulekile ukuthi alungisise inhlupho zabantwana bezimbabwe. Unguhulumende yebo kambe esithi thina wangena ngendlela engayisiyo funa, yikho esehluleka lokuthi alungisise indubo ezikhona elizweni. Unguhulumende ongela clue, unguhulumende ongakwaziyo ukuthi aqalise ngaphi esiya ngaphi, ngoba eqinisweni lize leli lifuna ibukhokheli obaziyo ukuthi uhlupho bungaphi, ngoba sikunanzelela ukuthi silohlupho esingathi thina ngolobukhokheli. Uhlupho sidinga umaneja, uyoza maneja economy abekwazi ukuthi nxa umuma usunje kumele sibambe ngaphi. Yikho ke nguhulumende lo khona sibona ingazathi ke kala clue kakwazi akwenzayo. Yikho ke kulusizi kunzima ke ukuthi abantwana beZimbabwe sibahlala lokho esihlupheka kanje kuze kube nini.
Mnumzana Phuthi, nansi indaba uyathi ubaba uNdlovu uthi seliphelelwe ngamaqhinga.
UNdlovu uyakhuluma lapha, kodwa asuka kukhohle uNdlovu ngokuthi nxa esithi uhulumende lo wangena ngendlela engayisiyo, sekhohliwe lapho esasikhona sonkeni laye. Sikuthakazelela ukuthi aluba kungenzakala ukuthi kube lokuguqulwa kobukhokheli. Wonke umuntu nxa kuyikuthi wayesesithi isikhathi sokamgabe sesenele, akutsho ukuthi wayesitsho ukuthi umongameli kube ngumuntu ofunwa nguNdlovu yena ngokwakhe. Kutsho ukuthi ke lokho kwayenzakalayo kubuya ngama-elections, ukhetho yikho okwasinika ubukhokheli silabo, number one. Number two, ngamangale mina nxa ngisizwa abantu besithi uhulumende kamnankagwa sehlulekile. Sehluleke kwanini kanti njengoba la 2 years ingakapheli? Ukuthi livele sithi kube sokwenziweni okudlula okukhulu kangako sokwenziwe nguhulumende lo? Ikuthi nje sengananzelela ukuthi i-politics ezombangazwe zenza abantu bahlale bekhangele eduzane lapho abakhona, zehluleke ukuthi bakhangele kwezinye indawo ukuthi sokusenzakalani kumbe sokwenziweni ngohulumende lo. Okwenzakala kathesi mayelana lezomkhononi izinto esasivele sizazi ukuthi kumele zenzakale, yibuhlungu obumele bube khona ukwenzela ukuthi kube nempumela enhle yalokhu sonke sikukhangeleleyo.
Uyamuzwa babuNdlovu umhlonitshwa lapha uthi hayi basafuna isikhathi.
Isikhathi balaso, isikhathi basiphiwe. sizananzelela ukuthi kakukho okutsha okungabuya lo mnankagwa kathesi. Umnankagwa bevele ekusystem. Nxa sithizana uPF sibala bona umnankagwa. Osuke kwenzakala sithethi na driver usuluphele phuma ke utshayela uhindi la osanda kuthatha ilayisensi. Kanti liphutha elikhulu esalenzayo lona leliyana. Ngoba umnankagwa ukhani ngani kanaclue lokuthi alungise i-economy yelizwe leli. Nxa sikhuluma ngama-austerity measures sikhuluma ngokuphanana isikhathi. Akumelanga phela nxa kubuye umalukazana omutsha ekhaya kumbe umkhwenyana omutsha ekhaya abantu baqalise ukugula isihudo, abantu baqalise ukuyalala ezibhedlela, abantu baqalise ukufa ekhaya. Kusho ukuthi kuyabe kubuye umthakathi. Thina bese sithi nxa kulungisa ukuthi i-economy ibe ngcono, lapho mgaba asishiya esikhona akumelanga kube wesi kunalokho. Ngoba kathesi sokuwesi kunalokho umgaba asishiya sikhona. Liphutha elikhulu esalenzayo ukukhipha umgaba. Umgaba wathi isinkwa siyi-90 cents, namhlanje isinkwa sisithenga nge-$15. Bayale agreement yabo abayenzayo ophuthi ngale kwezanu p f yokuthi sasiyi-90 kumbe 80 cents i-US dollar kathesi yi-bond. Asikhangela ama-salaries. Ama-salaries abalokhu behola bo-500 bond, 600 bond. Ngesikhathi sikamgaba yayi-$500. So kutho ukuthi imali iyehlile more than 10 times. Yikho abantu bangasenelisi ukuphila. Thina sithi kasilungise nini-ke sifakela ama-austerity measures kodwa abantu bangahlupheki. Ngoba nxa kuthiwa kuyalungiswa kusakhiwa kuyakhanya phela ingqubela phambili improvement ukuthi hayi laphana kuyakhiwa yibo kambe badilizile bathi bathi sebeqalisa ukwenza lokho. Kodwa-ke okweZimbabwe kakukhanyi ukuthi kule nto elungiswayo.
Ukuxotshwa kwabodokotela akade bekhalale umsebenzi ibaba Phuthi, ubona kuyinto elokuhlakanipha yini phakathi nxa sikhangela ukubana odokotela bavele bayasilela elizweni?
Kule misebenzi eyakhethwa ukuthi nxa ungena kuyo uyefungiswa, ifanana le misebenzi ekwezomvikela, le misebenzi ephatha impilo zabantu efana nabodokotela lamanesi. Pho ke nxa uzathola umsebenzi olesifungo uzisiba labantu asebefuna ukudlala ngempilo yabantu ngenxa yemali, kutho ukuthi okwakuqala odokotela baqamula isifungo ngokungenzi lokhu ababefunge ukuthi bazakwenza.
Hello, ngumnumzana Dingumuzi Phuthi, ummeli webulilima West edalele ephalamende njalo elilunga lezanu PF. Ubexoxa ecingweni endawonye lomnumzana Edwin Ndlovu webandla le-MDC belontungamile inkomo weStudio 7. Umbiko osanda kwethulwa luhlangothi lweZimbabwe National Statistics Agency uveza ukuba abantu beZimbabwe abaningi bakhangelelwe ukuba lempilo ende leminyaka nxa kuqathaniswa leminyaka edlulayo. Lumbiko wethulwe emhlanganweni oqoqwe ngabe Zimstats eHarare lamhlanje. Okuningi asikuzweni kuGibson Bebe eseHarare.
Ekhuluma lendaba yezindaba ngemva kokuthulwa lumbiko, umkhokheli weZimstats uMnumzana Thaguma Mahunde uchasise kabanzi ngale mpilo ende esikhangelelwe ngabaningi eZimbabwe.
Egyptians were expecting life expectancy to increase.
Sikhangelele ukuthi impilo ephilwa ngabantu ikhwele isuka kumnyaka engama-55 lasitshiyagalombili isiya kuma-67 kubobaba, kuthi omama bazaphila kusukela kuma-65 kusiya kuma-74. Impumela yethu iveza ukuthi abantu abasabelethi abantwana abaningi.
Umahunte uncumele iZimbabwe ngokuba lenhlelo zokwelamisa kuhle imuli ezamukelwa ngabantu abaphatheke kizo ngokugcweleyo.
A growing population and a declining.
Abantu baza kuba baningi, kuza kuba labantu abalutshwana abaphila ngoncedwa ngabantu, okuyinto enhle kumkhonomi wethu njengelizwe.
Kodwa ingcwethi ezicubulula ngokuphila kwabantu ziya kulandela lokhu zithi uphenyo lolu aluvezi iqiniso elipheleleyo. Omunye walezi ngcwethi ngumnumzana Mlindilo Mancitshana.
Angivumelani lakho ukuthi i-life expectancy kumbe impilo ephilwa ngumuntu eZimbabwe iyengeze iminyaka okuya phambili, ngezizathu zokuthi ukuze iminyaka yethu yengeze kumbe siphile okwesikhathi eside kufuna umumo womnotho lawo umi kuhle abantu lapha bathola khona indlela zempila kahle ezinhle lokho akuhambelani lesikubona eZimbabwe ilizwe leZimbabwe kwakathi silifile ilizwe kwakathi silifahlakele abantu abaningi abayenelisi ukuthi bathole into engenza ukuthi baphile okwesikhathi eside so lokho angiboni kuyinto ehambelana lokwenzakala eZimbabwe akuhambelani lendlela esilayo kathesi eZimbabwe
lokho kusekelwe ngumnumzana Nkosiya Pasivindena othi ilizwe kumele lilungisise ezempila kahle ngoba indlela abantwana abancane asebesifa ngayo yethusa
lolu phenyo angikwazi ukuthi lwenziwe ngaphi because le study le angiyikholwa mina ngoba ma ukhangele ku population abantu bakithi abaningi sebesifa bebancane because eZimbabwe ukudlula 45 years is now a big achievement. So for them to say life expectancy is expected to increase, I think before we even talk of life expectancy of adults, we should look at the concerning numbers of infant mortality. Abantwana bayafa kakhulu. Abantwana may have about 3,000 babies dying every year. So I think we should start there before we celebrate ukuthi adults aphila kakhulu, even though I don't trust the efficacy of these findings.
Phansi kophenyo olwenziwa ngomnyaka ka-2012 okwamanje, inani labantu eZimbabwe lifika kuzigidi ezilishumi lanhlanu, i-15 million. IZimstats yazise ukuba isilungele uhlelo lokubala inani labantu abazayo beze eZimbabwe ngomnyaka ka-2022, isithi izakhangelisa ukuba bangaki asebephumile elizweni. Ngimele i-27 ngiseHarare, ngingu-Clifton Bebe.
Iqembu elabunjwa ngenjongo yokuzilibazisa lokuxoxisana enkundleni yokuxhumana ebulenjini be-intanethi eFacebook eleMacox Women's League selisungule umkhankaso wenhlelo zentuthuko ngenjongo yokusiza izibhedlela lezikolo eZimbabwe. UBenedict Nhlapo siphala lo daba ngokugcweleyo waseJohannesburg kwele South Africa.
Umunye wabakhokhela iqembu leMacox uNkosazana Njiphiri uthi ngesikhathi bevula iqembu leli injongo bekukulibazisana bezixoxela indaba ezibakhathazayo. Uthi ngemva kwalokho bananzelele ukuthi ziningi izinto abangazenzela umphakathi ekhaya, ikakhulu njengoba iningi labo besemazweni lapho isimo sezomnotho esisasengcono kulasekhaya.
Wokuqala sine-project yama-school shoes lama-socks esiyathengela abantwana abaseZimbabwe, siwanikeza izikolo for especially abantwana ababuya kuma-disadvantaged families and then labantwana futhi aba-affected by HIV and AIDS. Secondly sine-project yempahla, the second-hand clothes from ama-friends to then siyazidistributha lazo mpahla futhi lapho kuma-communities aseZimbabwe aludingayo lolo sizo.
Omunye njalo wabakhokheli baleli qembu uNkosazana Samukele Mpala uthi sebeqalile ukwenza imicimbi etshiyeneyo bedinga leyo mali yenhlelo zabo. Ngokusebenza ndawonye labanye babo abaseNgilandi uthi sekutholakele imitshina yokusebenzisa ezibhedlela, ngakho sebephakathi kokuqoqa imali yokuthwala leyo mtshina isiya ekhaya. Uthi kuvike phelileyo benze umncintiswano wamaqhathanzipho omama beqoqwazana ngobuhle ukugqoka lokunyathela kuzwakale ngenjongo yokuthola imali yehlelo zabo lezi.
Si-organizele event njengama-cox admins ukuraise imali yokuthi sithwale i-hospital equipment sisa koBulawayo. Siyabonga kakhulu ngababuyile kuzosixhasa, sibonga i-support, sibone i-support eningi.
Nkosazana Sibhethangani Ndlovu ngomunye wabangena umncintiswano wamaqhathanzipho lo.
Ngiyajabula ukuba yi-first participant yami kuMacox. It means a lot to me. Kugqugquzela ukuba ngumama ukwazi futhi ukuzimela as a business woman njengabomama. Ngifunda into eziningi ukuhamba nje labomama, ngifunda into eziningi abazifundisayo kule group yeMacox.
Nkosazana Phiri uthi ezemfundo baziqakathekisa kakhulu enhlelweni zabo lezi.
Ama-functions lawa they will be ongoing until sithole imali esiyifunayo ukuthi silethele equipment njalo nokuthi sibone ukuthi sisponse ama-projects ethu la njengama-school shoes. I-target yethu bekuyikuritha 1,000 pairs of shoes nge-1,000 pairs of socks. Izikolo eziyi-4 ezikoBulawayo, 1 Sekezi, 2 Setsholotsho and then 1 Sekugodini.
abesifazana laba bakhuthaza osomabhizimusi kakhulu abadabuka kwele Mandebeleni ukuthi babaxhase ngakho konke okungasiza nokuthuthukisa impilo yababhekane lobunzima bezomnotho eZimbabwe. Melusulu 7 Johannesburg kwele South Africa, ngiuBenedict Nhlapho.
Siyabonga Benedict Nhlapho, sigqibele uhlelo lwethu lwalamhlanje kodwa singakehlukani kesikhangele inhloko zendaba. Ikhansili yedolobho lakoBulawayo yazise ukuba isizaqala njalo uhlelo lokuhambisa amanzi athwala ingcekeza sikhathi sinye oluthiwa ngesilungu yi-flush system ukuze impompi ezithwala lawo manzi zingadubuki. Umongameli Emmerson Mnangagwa uhlangane labeMozambique eHarare lamhlanje behlaziya udaba lokwengezelelwa isilinganiso samafutha ezimota athwalwa yilolo lizwe evela eBeira esiya eZimbabwe. UZulu uthi impilo iqhubeka isiba lukhuni ngamandla ngenxa yokutshabalala komnotho oqhubekayo lendlala esibhahile elizweni. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo igama nguChris Gande ngilitshiya kuStudio 7 Live Talk kodwa lingakhohlwa ke uhlelo lwethu lwekuseni ngo-6.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka amuri yeZimbabwe.